manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gumiguru 20, 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weZimbabwe muAmerica wobatsira Zimbabwe nechikafu. Vabereki vochema chema neuori hopa kuti mapepa ebvunzo abude dzisati dzanyorwa. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vobvumidzwa kuenda kunoona vaJob Sikala nevamwe asi vachipiwa zviga zvakawanda. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe kuburikidza neUnited States Agency for International Development, USAID, nasi watsigira sangano reWorld Food Program, WFP, nemari inosvika mamirioni makumi matatu nematanhatu nemazana manomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica, kana kuti $36.7 million. Mari iyi ndeyekubatsira pachirongwa cheWFP chekupa vanhu vane nzara chikafu munyika. Godzuni Mangunja anotipanya inotevera.
Mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vazivisa izvi nhasi vachiti rubatsiro urwu runouya apo nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatarisana nedambudziko rekushaya chikafu kudhura kwacho pamwe nekudhura kwemafuta ekubikisa zvowedzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Vati America yakazvipira kubatsira Zimbabwe kupedza dambudziko iri, ndosaka vapa rubatsiro rwemari iyi kuti ishandiswe kutenga chikafu pasi pechirongwa chinonzi Lean Season Assistance Funding.
Achieving food security during Zimbabwe's lean season is always challenging. Geopolitical events on the other side of the world have made it even more so this year. But the United States is ready to assist. Today, I'm happy to announce $36.7 million for 2022-2023 Lean Season Assistance Funding provided by the U.S. government for the people of Zimbabwe.
Kukava nuchikafu muZimbabwe mbuwa enzara kunoni. Uye zviri kuitika kune dzimwe nyika izvi zvinoita kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Asi United States ichabatsira. Nhasi ndinofara kuzivisa rubatsiro rwe $36.7 million United States dollars. Iri mari yekutenga chikafu mumwaka wa 2022 kusvika 2023. Mari inobva kuhurumende yeAmerica.
Amai French vati vanofara nemashandiro avanoita neWFP vachiti vave neukama hwakasimba kubatsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu pamwe nekutsigira mabasa ekurima munyika. Vati mari yavapa nhasi ichabatsira vanhu zviuru mazana manomwe 700,000 pamamiriyoni matatu nezviuru mazana masere 3.8 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika. Vamwe vacho mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana kuti 3.1 million vachabatsirwa nehurumende. Vanhu vachapiwa chikafu pasi pechirongwa cheUSAID neWFP vari mumatunhu anoti Buhera, Wedza, Mudzi, Bikita, Chivi, Ngai, Mangwe neMount Darwin. Pasi pechirongwa ichi, munhu mumwe chete anopiwa chibage, mapfunde, nyemba, pamwe nemafuta ekubikisa. Amai French vati kunze kwerubatsiro rwavapa nhasi, hurumende yavo iri kutsigirawo WFP nemamwe masangano nemamiriyoni nezana nemakumi mapfumbamwe nematatu emadhora ekuAmerica, $193 million, kuti itsigire mabasa ekurima munyika yose.
Aside from emergency food assistance programming through WFP, the U.S. government is also
funding $198 million to WFP. tibatsire vanhu kurima chikafu chinokwana. Chirongwa ichi chinobatsira vanhu miriyoni kurima zvinoenderana nekusanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekubatsira kutengesa zvirimwa.
Vanoona nezvezvirongwa muWFP muZimbabwe vaRoberto Bolini vati vanofara nerutsigiro rwanhasi uye vacharamba vachishanda neUSAID kupedza nzara munyika.
We are humble and honored for the assistance that USAID is extending to the
Tinofara nerubatsiro rwapiwa neAmerica kuvanhu veZimbabwe apo zvinhu zvakaoma nekuda kweCOVID-19 kusanduka kumamiriro ekunze pamwe nekudhura kwechikafu. Isu seWFP neUnited States takazvipira kubatsira vana veZimbabwe pamatambudziko aya.
Vatiwo kunze kwekubatsira vanhu nechikafu panguva yenzara, WFP neUSAID vanobatsirawo mabasa ekurima akaita sekuvaka madhamu kuti vanhu vaite madiridziro pamwe nekuona kuti varima zvirimwa zvinoenderana nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze kuti vawane chikafu chakakwana. Urongwa hwekubatsira vanhu nechikafu vakamirira kurima nekukohwa kana kuti lean season funding inopiwa kubva muna gumiguru kusvika muna kurume mwaka unotevera. Hatina kukwanisa kunzwa pfungwa dzehurumende parubatsiro rwapiwa nhasi sezvo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi munyori mubazi iri vaSimon Masanga vakaudza Studio 7 Masvondo Pfuura kuti vakaronga neWFP kuti vachabatsira vanhu vese vane nzara, vakatsinirawo kuti WFP ichabatsira vanhu mumatunhu masere. Vakatiwo hurumende ine chibage chakawanda chinokwana kubatsira vese vane nzara munyika.
Government as we speak tine capacity to feed everyone. Chibage chedu chatinacho kuGMB chinokwana kuti ticover marequirements eshe Department of Social Welfare. Takuriti social development bazvano pachindiroro Department of Social Welfare. Tine enough grain to cover everyone. But tagara tataura kuti Zimbabwe is open for business. Hakudi kubatsirwa and tagara tichibatsirwa through organization yandataura United Nations WFP.
Kubva pakutanga kwegore kusvika pari zvino USAID yapa rubatsiro rwechikafu kuZimbabwe runodarika mamiriyoni makumana nemana $44 million, kwozotiwo rubatsiro runodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mukati memakore mashanu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyaya yehuori nechikiribidi chekuburitsa mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa iri kuenderera mberi, zvopa kuti vabereki vakawanda vatyire kushaya chiremera chedzidzo yevana. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vana vaine mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kubikita nekwazvimba. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Pane mashoko ari mumaoko eStudio 7 kubva kuvakuru vakuru vemapurisa masvingo vati vari kuferefeta vana vepachikoro cheBikita Fashu High School pamwe nepamushana High School vanonzi vakabatwa vaine mapepa ebvunzo dzechirungu munhare mbozha dzavo. Asi mutauriri wemapurisa masvingo Inspekita kuda kwachadhiwavata vasati vanzwa nezvenyaya iyi kuBikita Fashu sezvo vanga vasiri muhofisi. Nemusi wechipiri vamwe vana vakawanika vaine bepa remetsi kwazvimba kumashonaland west. Mumwe mubereki wemasvingo Pastor Kafa Mukwadi vati izvi zviri kukonzerwa nehori kuzimutse kana kuti muzvikoro.
Iya, tinozviona kuti zviri kubvisa chiremerera chedzidzo yedu. Hazvina kuitika pamushana chete chero kukwa murombedzi tiri kwati kune bepa remetsi rakalika. Zvoreva kuti zimuseki yava iyo uwo rava kukonzeresa kuti mastandards edu afe, uye zvava kukonzeresa kuti vasingagoni vapase vanogona vachifoira nokuda kwokuti vanenge vane hama dziripo. Ndoona sekuti zvikationgororwa chaizvo tinogona kuwana kuti kune vanhu vanogona nge vachitowana macertificates eo level vasina kutombomagarira pabank nokuda kwecorruption yazara, of which zvava kuuraya standard yeeducation yedu.
Amasinga zvarebwa nashe vapomera zvimwe zvikoro mhosva yekuita horo wekuburitsa mapepa kuti vana vanzi vakapasa zvinozokanganisa dzidzo yevana.
Ya, iniso mubereki ndinoona nyaya yokulika kuri kuita mapepa ebvunzo pazvikoro chiitiko chisina kunaka zvachose, hatizvitarisiri. Zvinobva zvapa vana kusazodzidza neshungu, achiti nyangwe ndikadzidza neshungu wandanga ndichikunda vanozongondikunda nokuti unenge achiwana access yebepa tisati tanyora. Zvekare zvinoratidza corruption yakanyanyisa nokuti bepa iri haringobudi rinotobuda richitengeswa saka inyaya yemari necorruption iri kuitika kuti vamwe vazowana bepa.
Izvi zvatumirwa nemukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union in Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takachira Zhou vati nyaya yehori pakuvhurira vana mapepa bvunzo dzisati dzanyorwa kunokanganisa dzidzo yevana vakashora vari kuzviita izvi.
Izvozvo kukona hongu zviriko kune zvikoro zvinotozikama kuvhurira mapepa gore rega rega maadministrators anenge aronga navarayidzo ipopo asi kushaya professionalism. Tinoona sekuti zvezvekare izvi zvanyanya nemhaka yekuti kune vanhu vapromota kwete on the basis yemerit asi kuti political affiliation yako. Saka vanhu ava vari compromise. Isu tinoda kuti promotion iite on the basis of merit. Maadministrators wavanhu vane credibility neintegrity zvokuti havabvurire mapepa vana kana vatadza vatadza haasiri murayiridzi.
Mutauriri wezinsek Muzvare Nikki Dlamini vati bazi ravo riri kufefeta nyaya yekubudiswa kwemapepa iyi.
Saka zinsek iri kuita mainvestigations pari zvino kuti tione matano ekuti tinozoita sei nemapepa akaonekerwa nevana. Kunzwa kuti pane mapolice report akaitwa zvichikwenganisa nenyaya iri kubuda iri kuvhikita yakabuda ndeko kuti kune police report yakaitwa nechikoro kuti pane vana vakawanikwa vane mamwe mapepa ebvunzo dzisati dzanyorwa. Idzi nyaya takamirira kuti dzisvike kwatiri kuti tikwanise kuona zvekuti matanho atichaita tichibva ipapo ndeapi.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mudzidzisi wepachikoro chepamusoro cheGreat Zimbabwe University Dr. Jason Mugodzwa vatendawo kuti zviri kuitika izvi zvinodzorera dzidzo yemunyika kumashure.
Malikages, they don't augur very well. International community, you know, but is corruption here in Yanisa. The exam is there as Jinama standard. You would have given a chance, you would have won some one of my papers at Yor. That is the end of the year in the past. I quit in the past. If I have international, not even who would go past in Yayo, you could trust my results. What is after a chocolate and I did as we did.
Muzvare Dlamini vati zviri kuita izvi hazvizokanganise vana vasingaiti musikanzwa sezvo vasiri kuzomanikidzwa kunyora bvunzo zvakare. Vati vachabatwa nemhosva havasi kuzopiwa zvavanenge vawana mumazamanishoni kana kuti maresults. Muzvare Dlamini vati vanobatwa nemhosva dzeuori vanogona kukandwa mujere kwemakore mapfumbamwe. Dr. Mugodzwa vaendera mberiwo vachiti izvi zviri kukonzerwa neuori wakatekeshera munyika uye nyaya yekutambura kwevashandi vari mubazi redzidzo pamwe chete nekuzimuseki. Vana vefom 4 nefom 6 vakatanga kunyora bvunzo svondo rino uye vanotarisirwa kupedza mwedzi unouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vapiwa mvumo yekuenda kunoona mumiriri weZengeza West mudare reparamende nemumiriri wechitungiza North vaGodfrey Sithole nevamwe gumi nevashanu vari mubato avo vari mujere rechikurubhi. VaChamisa vaimbenge varambidzwa kushanyira nhengo dzebato ravo nevakuru vemajeri. Asi mutsamba iri mumaoko eStudio 7, vakuru vemajeri vatenda kuti vachamisa vashanye, asi vachivati havafaniri kuita zvematongerwo enyika. Nezvimwe zvavataura zviri kunzi negweta ravachamisa vaObey Sithole hazvisi pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaObey Shava.
Hongu tapuwa mhinduro nakomishina mukuru wematirongo emuno muZimbabwe akataura iye kuti ari kubvumirana nesu kuti vachamisa vane mvumo yekunge vachinoona hama dzavo nevatsigiri vavo vari muusungwa vari kuchikurubhu nekuHarare Central asi vabva vapa zvisungo zvavatara zvinofanira kutevedzerwa navachamisa.
Ndezvipi zvashava mungatsanangure?
Hanzi vanofanira kutizivisa paine mazuva akati wandei kuti vachange vachiuya musi wakati nenguva dzakati. Zvekare pavanouya havabvumirwe kuti vataure chero nani zvake chero nevatati venhau. Zvekare havabvumirwe kuti vaite kana masilogani zvine chekuita nebato ravo. Ndingangoti tsamba iyi ine ungwandangwanda hwezvinhu zviri kunze kwemutemo zvanyorwa nakomishina ndinodavira kuti havana kumboverengawo kumiro remutemo kuti vanzwisise kodzero dzavachamisa pamwe chete nevatibhiri vavo nekuti vavanga vaverenga bumbiro remutemo handaifunga kuti vaitishishika nekunyora gwaro rinonyadzisa kudaro rinotyora kodzero dzevanhu.
Saka imi semagweta vachamisa muri kuronga kuita sei nezvamuri kuti hazvisi pamutemo zviri kutaurwa nemukuru wemajeri?
Tiri kufunga kutanga kuonesana navo zvichida munhu anotodawo rubatsiro kuti anzwisise nyaya dzekodzero idzi anogona anyora mukusaziva kwake. Saka tichada kuti tionesane navo, kana varamba vakaomesa musoro hatina kwabatira naye kunze kwekuvazvizviudza tichivaendesa kumatare.
Avo vange vari gweta ravachamisa vaObey Shava vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yazivisa nhasi kuburikidza nemashoko kuvatori venhau kuti kutanga musi wa1 Mbudzi hakuna sarudzo dzemabuy elections dzichaitwa kutsiva vanenge vafa, kudzingwa mumapato avo kana kusiya basa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku.
Ndo zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe rinoti iro sarudzo dzinoitwa makore 5 ega ega, makore mashanu, and then kana pakanga paine munhu anenge abuda pane paanenge akaiswa pakusarudza panofanira kuitwa sarudzo yatinoti by-election. Asi zvinenge zvichingoitika kana tava kusvika kune imwe general election inouya after 5 years, kana tava padhuze dhuze negeneral election, hatichafani kuita mabyelection. Kana seti pakanyanyahafa kana pane zvaitika hatifani kungovhota nyange taakutosvika pageneral election. Saka kudhuze kwacho kwakanyorwa mubumbiro remutemo mwedzi bamwe 9, saka 9 months.
Asi taona ivo vari kuti kana kwasara atingati mazuva makumi mapfumbamwe kana kuti 90 days, saka chii chinozoita kuti tizosvike ku9 months? Nyaya dzana proclamation, nomination nezvimwe here zvinenge zvichifamba sei?
Tozosvika ku9 months kuti panenge paine nyaya yekamberinga patinenge taapadhize kuneelection like 9 months kana kuti avanhu vanenge vaeelection iri kuuya election huru chaiyo. Saka pakati papo hapapanochaiwa general election. Takiti patinosvika muna December uchaona kuti muna January 2023 vanhu vese vezvematongerwo enyika vanenge vaora nezveelection, general election inenge ichifanatirwa muna July kana kuti muna August. Saka pfungwa dzemunhu wese munyika dzinofanira kunge dzaakutarisa hurumende yatinoda kuisa pamberi apa ndeipi, kwete kuti makadaro maamotanga kutaura nezvekuti moda kuita mabyelection. Neunyange paramende yacho inenge iripo kana maloka authorities anenge aripo anenge akuita kuti zvinhu zvakawanda vakamirira sarudzo.
Saka izvi hazvizokanganisi here vanhu vanenge vaine mumiririri anenge afa kana kuti adzingwa mubato imo muna Mbudzu?
Hazvizokanganisi nekuti kana munhu akabva pachigaro panotomboita nguva yamunenge musina mumiriri, nyange musina mumiriri zuva rimwe chete, hamuna mumiriri zvichi, hamuna mumiriri mwedzi, muchigadzisa kuti muchagumo. Saka nyaya yekuti munombogara imwe nguva musina mumiriri yakatogara iripo haikwanisi kurambika, hakuna kwazvino kwasingaitiki zvakadaro. Saka apa senyika vakanyora bumbiro vanhu vakanwa kunge 9 months time diki yekuti haa vanhu vakanga vangaenda foma mwedzi iyoyo vasina mumiriri, vanenge vakamirira kuti paite mao vamwe vamiriri.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Liz Truss vazivisa kuti vave kusiya basa nhasi mushure mekunge zvivimbiso zvavo kubato ravo remaConservatives nenyika yeBritain panyaya yezveupfumi zvapa kusagadzikana munyika iyi. Amai Truss vati vataurira mambo Charles nezvekusiya basa kwavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vanogara kuBritain ikoko vapanyika kari manzira kuti tinzwewo maonero avo.
Zvininga Prime Minister wekuno kuUnited Kingdom Liz Truss asiya basa nhasi.
Vari kunzi vasiya nezvikonzero zvakadini?
Liz Truss vanga vaine atinoti mapolicies avakanga vakapromisa zvivimbiso zvavanga vakapa pavaikambenira kuti vapinde pachigaro. Vazopinda pachigaro vakatanga kududza vachisandura zvese zvizhinji zvavakanga vataura kuti ndo zvavari kuda kuzoita vapinda pabasa. Vakazopedzisira vadzinga mubati wehomwe chancellor wanonzi chancellor kunoku vakapedzisira vamudzinga asi vachimudzinga ari munhu anga achiita zvavanga vari iyo vari kumutuma kuti aite. Kozoti mazuva maviri varimwe vapfuura minister wavo wehome affairs akabva asiyawo futi basa ndobva atarudza kushoropodza kuti zvinhu zvavari kuita hazvina kunaka. Tingati ndo zvikuru zvaita kuti vasiye basa zvokuti vanga vamunhu anenge asisina simba raainaro nokuda kwokuramba vachingosandura zvinhu vachingosandura zvinhu.
Taonawo kuti mazuva avo muofisi angokwana kuita makumi mana nemana 44. Zvakamboitika here izvi munyika yeEngland kuti Prime Minister anosiya basa mumazuva mashoma kudai?
Inini tokuziva pangu hazvisati zvaitika kunze kana kuri zvinhu zvakaitika makore mapfuura zvingadaro munhoroondo hatingazonyatsoziva zvedu, asi panhoroondo yandinoziva yemakore apfuura anogona kusvika makumi maviri handisati ndambozvinzwa zvichidaro.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nekusiya kwavaita basa uku?
Veruzhinji vari kufara conservatives aninova ndiro bato raLiz Truss. Vazhinji vacho vanga vari vasingafari neizvozvo zvokuti ari kungosandura kuti haasi kutaridza kuti akamirira chii chaizvo chaizvo.
Dai kuri kwedu kuZimbabwe maionawo zvakadai zvichiitika here kuti vanhu vakangonyunyuta nyunyuta vatungamiri vobva vasiya zvavo mabasa?
KuZimbabwe munoziva ndozvinhu zvatinogara tichitaura kuti kune dzimwe nyika mutungamiriri angava wenyika angava wekambani angava wechii, kana uri mutungamiriri ukaona zvarema unotaridzirwa kuti usiye. Asi kuZimbabwe munozvizivawo imimi pane kuti munhu asiye basa anotonotsvaga masoja nemapurisa nechii neyouth kuti ikurovei kuti musarambe muchitaura kuti ngaasiye basa. Ndo musiyano uri papo. Dei vaidzidzawo chikoro kuti aiwa zvinhu zvinosiyiranwa, kana munhu watadza basa unodii, unosiyirawo vamwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vanogara kuBritain vapanyika kari manzira vachitaura parunhare neStudio 7. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa nemusi wemugovera nedzimwe dzegore rinouya, nyaya yamirizhonga yatanga zvapa kuti dzimwe nhengo dzebato rinopikisa kusanganisira nhengo dzedare reparamende dzikuvare. Vakawanda vanoti mapurisa akasaita basa panogona kudeuka ropa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi, uye nhengo yedare reparamende inomirira Mbizo vari nhengo yeCCC vaSettlement Chikwinya. Totanga kunzwa kubva kuna vaChikwinya.
Tine urombo kuti senyika tava kuziva kuti tine maelection 9 months kubva pari zvino, according to the constitution, kana kuchitenda neconstitution zvavo president vachigona kumadeedzera mwedzi mitatu inoraudzira kana kumwedzi mitatu kwatasvika kuna August, asi pamutemo tinovhota July kana kuna August. Saka naizvozvo mapolitical parties aakukambirina vaine muono wekuti kuri kuvhotewa vhiki gore rinouya 2023. Tiri pakati paizvozvo tava taita mabielection. Mabielections aya haasi kungoonekwa semabielection ekutarudza vatungamiriri variko kumaconstituency kana kuti kumacouncil anhasi. Inotova mukana uripo kuti tichazokutirai chii 2023 zvichienda mberi. Vanhu vaakuita vachimbunyikidzwa vachirohwa nepatero zvanupf radzokera mumaitiro aro arakagara richiita kubva 1980 zvekuti kana tasvika nyaya dzesarudzo dzinokosha dzinosanganisira dzemutungamiriri wenyika dzemapalamendi nedzemacouncilors vanorova vanhu mukuita kuti vanhu vagozovhota vachivhunduka kutsa kuti iye vaone mahwiniro anga vachingoita kutangwaje
vamugwadi pindura itinzo
andina andifungi kuti ndikada kupindura zvijiji pane zvavataura tida pamwe iwe ndevanga zvava nezvekupindura chandoda kuti nditaure ndechekuti munoona kuti nyaya yemhirizhonga tikakombera mhirizhonga yanga iripo muripabhuliki yokutanga nemhirizhonga iri kuitika mazuva ano munoona kuti pane musiyano unotaridza kuti nyika iri kuenda mberi kutama kugadzirisa nyaya dzokurwisana nokukwekwedzana kune chindimba nemhasuro pakati pevapandi vezvematongerwo enyika asi semusangano wezanupf uyezve ndakaumiririra handipo pano kuti nditi mhirizhonga tiri kucelebreta kana kupemberera kuti mhirizhonga yacho mabodo maonero edu ndokuti mhirizhonga inofana kurwiswa ipere zvamuchose tsarudzo dziitiwe munyika yedu zvine tsarukano zviri pamutemo zvekare zviri murunyararo zvinosaka kuti naivo vose vanenge vachikwikwidza nevanovhotera vakwikwidzi vazviite murunyararo mazidiya zidiya pfuura kwakaurawa mukomana Elton Bavhangira wezanupiye kumbare umo pamupedza nhamo nevanhu vetriple c vachirwira pokutengesera zvose izvozvo zvavazvitarisi nokuti kunotsvakwa kuti zanupiye ndiyo ngaipomerwe vanhu vezanupiye havana kodzero dzevanhu chero vakafa ngavavesehuku havana kodzero kodzero dzinowanikwa kune vanopikisa aiwa maonero iwayo akashata uye haatibatsiri semapato makuru kutirwise mhirizhonga ngatiikonfurande sezvairi uye sezvainouya ichiita mapato medu kuti vanhu vedu vazive kuti nesuwo vatungamiri hatizivi
vachikwinya pindura itinzwa
chokutanga vamugwadi vanobvuma kuti bato ravo rinoita zvemhirizhonga vanobvuma
vachiiaifirst
republic ndakupaimukanaka mati pafirst republic makanga muine huwandu hwakati nyanyei hweviolence pane hwamuinahwo pari zvino painiya muri kuti second republic istiri kuti zanupf yakanga iripo kubva 1980 ichitanga kutonga zimbabwe inongova zanupf imwe chete ingava ichishinja vatungamiriri asi zanupf zanupf
vamugwadi pindurai tisaswerera rakovhi akatiwo
munoziva handizivi kuti zvavanotaura zvinorevei kune vanoteerera let the listeners be the judge kana vachitaura vanoita zvokudonongodza matestis kana kuti zvinhu zvakatsarauka zvinenge zvaitika mhirizhonga zvavanenge vaona sekuti zvakanganisa vanhu vavo ndizvo vanobata chete ndabvunza mubvunzo pano vachatondimende chikwinya vari kuti tinonongi chei panonongi chei apo nepapo vachiita hwedata tinoda kufamba kwezvengororo uye zvavanofanira kuziva ndechekuti tinge tiri pamhepo kudaiwo tine ruzhinji rwavanhu nerwakateerera kusanganisira vatsigiri vedu nevatsigiri vavo vanofanira kunzwa mashoko anofanira kutaridza kuti zvose zviri kuitika izvi hazvidiki nemapato avanofunga kuti vari kuzviitira asi ukatinzwa tichitaura pano mashoko ataurwa navasetlement chikwenya anoratidza kuti ivo somutungamiriri kubato ravo kana ndichiti pfumvuzi handisi kuva kutinoenda nei ndinoreva kuti tinotora mapolisi sehurumende yezanupf iripo ndozvotinoenda nazvo kuti otarirai nyika yakaguta takaita pfumvuzi tarirai madhamu akaguta tiri kuhurumende yedu yezanupf iri kushanda tarirai mugwagwa tiri kugadzira tarirai mbeu tiri kupa vanhu kubudikidza nomutungamiriri wedu presidential input team hakuzi kutenga mavhoti ikoko kwapangagova nomukaha here pakati pebato rinohwina sarudzo kuti rifome hurumende nehurumende yaro kana zviri zvo zvavari kuda pavangazviwanizvi hurumende ndeyezanupf ndosaka tirisu tinoenda kukundisarudzo hamusati mamboona sarudzo dzakanzi government pane paine zanupf netriple c isu tohwina kana tahwina topoma hurumende hurumende yozadzikisa zvichingo zvatinenge tapa kuvanhu pamanifesto yedu
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi manzwawo zvakare kubva kunhengo yedare reparamende inomirira mbizo vari vetriple c vasettlement chikwinya vaviri ava vanga vari parunhare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 totarisa manheru anhasi muchirongwa chedu chelife talk tichange tichikurukura nezvechirwere chegomarara repazamu kumadzimai tabva tasvikawo kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 20 kuMfumfu 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebelenyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakwelebhilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika 36.7 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebelenyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokhu kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomishi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba kokuqala indaba ka Honorable Job Sikhala la abanye bakhanya thini labana i-politically asondaba esingathi i-criminal. Yikho siyamangala ngenxa umongameli wethu we-TCC u-Advocate Nelson Chamisa esize wavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalulelwa isikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu nakuqala. So bebephuza besala ukumnika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzela ukuthi banike ithuba uDacazimondora onguye abasebenza naye. Yikho kakumangalisi-ke kathesi njengoba uDacazimondora esehambile-ke uJob Sikhala bala ukumbona yikho sokuvunyelwa-ke umongameli uChamisa. Kwethi befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu hambe thina simana njengaso simomomo kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla ungumuntu azakalayo elizweni kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze befisa ukukhulumisana naye bebuza okuthile akumelanga-ke avale umlomo ale ukukhuluma nabo. Kunezibotshwa ezinye nazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana naye aseyanelwayo ukuthi akhulumisane nabo kuyinto njengaqondanga okutshengisela ukuthi ilizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kaZulu. Akumangalisi kuvele kuyezakala okwenziwa-ke libandla lezanu-P F lo emasontambo somnangako
kodwa abe
zanu PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho ngitsho la uhulumende uyakulandula lokho
bayakulandula phela umphakathi wazimbambele loya engavumi ukuthi ngiyandula ngiyaphakathi isela ungalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kati ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile yasho ukuthi ngitshontshile imiphakathi lesela ngakuvumi ubugebe ngoba yabe benzakele yikho ngizamtema sozingasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nankuke phela labantu bathayela izwe lonke sesiya kuma-dialections sibona iflabhosi belinyazwa honorable profa sibonile ikhezi belinyazwa honorable phulu vele kusebenza kwezanu p f ukungcindezela izizalwane zezimbabwe njalo kabavumi ubugebengalokuwona kwaba abakwenzayo kodwa into nje yabe isegcekele
umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC koBulawayo. Inhloko kahulumende wakwelePhilitane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemikambo yemali yakwelePhilitane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithani wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexotshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLePhilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lolu daba lobunkobo ludaba olunzima kakhulu ukugavena noma ngithi ukubusa ilizwe laseNgilandi akusiko lula ngoba lapha iNgilandi babunkomo lilizwe elinedemokrasi kakhulu okungangokuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle batengisele sobala akufani lamanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazefanele ukuthi balalele umongameli into ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilizwe leNgilandi linzinze liyenelise ukuthi kube kuyinkolomo yayo lihlaliseke kuhle. Ulesitabi ngiyabe ukuthi sesabona lapha nothi kakhulu ezomnotho wathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawa kakhulu okuyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela nezimali ukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo laye ehamba.
Simzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ungathethi kusase ingxabangqoza babunkomo akukacaci kuhle ukuthi umbani uzathatha isikhundla sakhe ngoba into ebekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale kodwa iloba nje kade ilokhu iyihlokoma injalo kodwa abantu kade bebecabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela ebekade ibusa ngayo kodwa-ke laye angazange avume ukuthi atshintshe loku akufunayo yingakho lakathethi lokho kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka prime minister ongeyozangena ayifiki ukuthi kuyafana ukuthi kukhethwe umuntu oyedwa kodwa kule ndlela yakhona i-procedure njalo efana ukuthi ilandelwe mhlawumbe bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa-ke okwakathesi kuzabe yinto efana ukuthi yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengale esabona yena uLuthansi lomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
Yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka kungenzeka yini lokho?
Kungenzeka ephenduke kodwa-ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebengamfaka ibizo lakhe njengalokhu esizokubona nje kwesinye isikhathi ama-policies aphumileyo
Fatube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe. Inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele eZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike amashumi amane zamadola eMelika, i-$36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Limali ifakwe ezandleni zohlangotho olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba olweWorld Food Program, i-WFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kaMfumfu kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubo ezifana lobhubhane lweCOVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wesa, Mutsi, Bigida, Chili, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala, egcina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ugcine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangene nomhlaba, kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing
ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esikiso kunzima, indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhla ngiyathaba ukuba siza kupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP, esithi inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Alpheus Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingela mizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona bale ndawo zabo abazikhangelayo, kodwa engikubonayo ngokuthi even emadolobheni abantu labo bafuna i-assistance yokudla. Ngakuthiwa bakufake ubakhangele amadolobha ngkhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance. Yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzanceda umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo wokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uveze ukuba le Zimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithobamunemunye zamadola 9 million ezasebenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lo mnyaka ka-2022 ele Melika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe. Abe-USAID bavika njalo ukuba selanikeza ele Zimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabe Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazabe bebhekane lodubo lokuswelakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uvikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabharel amafutha ezimota 15 million barrels asezipaleni zelizwe eze-Strategic Petroleum Reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokhu ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokhu emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ivika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika 1 billion dollars emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa amabhatri ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eCape Zabo inhloko kahulumende lamhlanje uvikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna avisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF eMatobo lase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Bedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuzaqhamuka udlakela olukhulu nesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngoba ni abaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le-CCC. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe. Uchuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngesikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kunjalo phiwe akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozinyabazayo. Ngisho ngabe abantu bezamtezo baswe bantu kumele bazibonele bodwa. Kodwa nxa kungenzakala into nje encane ngale kwi-CCC maywe sokungamadala sesikhuluma ngako emaredieni kuzofika e-America kona ngabe ku-VOA all other media houses sokhunywa ngakho khonaphana yikho ngithi khona ngiyabisola kakhulu ngoba ibushayizalize nxa indawo ngenxa yendawo liyabanzi kakhulu kodwakwana kubrida eminzombeni leyi engayeyanecessary okumele ngabe lina liyanitha amenikhangela eRwanda ngale i-genocide yano yaqaliswa yini into abelizia umuntu eqhumele eceleni eseredweni abantu bemlalile. You do not understand i-power elilayo lenze ngento abelizindaba nxa lipho ngokukhulumi nje eziyi-reckless liyenza ukuthi kona abantu laba ke behlale beqhamana kuphela. Asizameni ukufosa umoya wokuzamana lokuvuma ukuthi hayi nxa omunye ebone ngendlela endle akusho ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe. Mina nxa ngibona ngendlela endle akusho ukuthi asamela ngasikhulumisane kumbe asamela ngasiphana namasawudo.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hayi labantu-ke abazintatheli izindaba kanye lalabo abakhuluma ngakhonokhu yiba ngani babangela lokho, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzele?
Ngingasho umbono ngizaresponda nale indaba ekaba buchuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi u-Honorable Thofa uchayo abacreatanga story nabantu bezano abahambe bayachaya u-Honorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo. Buyele Dube on this issue of violence. Akumangalisi ukuthi ibandla lezano libehave ngale indlela. Ngoba vele nathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izano isenza iviolence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezano asithi wonke umuntu wezano uviolence. Yikuthi nje i-structural or is embedded within the organization ukuthi babe violence. Uchuma ngumuntu engimaziyo angizake ngizwe kuthiwa uchuma wenza iviolence. Nabazali bakhe uchuma nyabazi kanizange ngike ngizwe kuthiwa umdala uchuma wakwenza iviolence. Iloba nini. So, malutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungile, kodwa sifisa ukubana basukume abantu anjengabochuma bayikhondene ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakala ethiwa zi-bi-election. Ukuthi ungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east nabantu bangakhona izithombe zila. None of those have been arrested.
Chuma, ngena khonapho uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu PF ngabantu abalodlame.
Yinto bendaba ukuthi ngokuqashe khona ukuthi thina ama-analysts lapha e-studio sikashukuqabanise into lokho yikuthi ngabe ithi mina udlame lwenzakele kodwa phela nxalisenzakala asidingisene ukwenza ukuthi sikwe lapho phela ngoba sike senza ibhayethi lapha kobulawayo endlule kunapha eduze lapha kuwakuthelisi bashaya abantu bezamtezi kulabogogo ababili lalamanye amashaha amabili nabanye obaba nje aingababathabi abanye baze ba-admitwa e-UB H napha akukazange kuzokhulu endabenale kuma-studio 7 kuma-social media baba yindaba yakhe ngokhulu ngab ijama yadlula yabo kodwa kuba abantu abalimalayo ba-admitha elengeni i-bit nayo even if ihamba ngale inyathini ngale okhulu ngakho lapha ngiyena abantu ababuhlela but uyakhumbula ukuthi after uzame elenyathini lapha kube kushiye mina ezamtefo athisele indlu lapha wafa ngemva kuya about 4 days.
Yes, yawuzwa kakhulu Juma. Kuya phambili lapha mlalazi kumele kwenziweni?
Uyazi ukuya phambili ngendaba ye-violence ikuthi silungise i-culture yethu ye-politics which is where esilenkinga khona. Abantu bahloniphane. Uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe. Sihloniphe abantu besifazana nalabo aba-vulnerable. Uma uthuma uyamazi Honorable Thofa, akungitshele Thuma ukuthi uma ungumuntu sibulokupheleleyo usazi Honorable Thofa uqalela ngapho ukumtshaya umuntu onjengaye. Umuntu ongeke abulale ngisho impukane, kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayilele akubingelele.
Umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Juma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitshwa kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika uBathabile Masuku.
Kungaleso sizathu ikhansili yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebezabanjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Residents Association eCowdery Park, uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamizi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe le-plan B ngoba nganye amandlovu akhwafa bakithi isebenzi.
Unkosikazi Methembe Mpofu, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akula manzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kameya wakoBulawayo, uKhansila Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi e-ZETDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezishiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council, uNkosikazi Nesisa Mpofu, ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe nge-WhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk uNkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucishwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Livestock asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalo mkhuhlane, i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Mura zvakanaka mhuri yeZimbabwe.